utungamiri hwebato rinotonga kune South Africa reANC wakasarudza mutungamiri mutsva Cyril Ramaphosa. Asi mutungamiri wenyika vaZuma vanga vachatsa kuti varambe vari pachigaro pamutemo kusvika gore rinouya ra2019. Asi nenyaya yekuti vanopeterwa nyaya dzakawanda dzeuori nekusatendeka nezvimwe zvakadaro, pava kuita makakatano ekutiwa vari kuti dai vachisiya basa nekukasika vachipa munhu anenge adomwa navaRamaphosa kana kuti ivo vaRamaphosa vachava kuti vachienderera mberi. Mutsauko wacho mukuru wakanaka pakati pezvinoita kuSouth Africa kuno nekuZimbabwe ndewokuti idzi nyaya dziri kuitika idzi ndedze matongerwo enyika, dziri pachena, hadzina kana mauto kavari kupindira madziriso zvatakaona kuZimbabwe.
Ko zvino ivo vaZuma vari kuonawo here zvinyorwa zviri kumadziro izvi kuti ivo zvavakaitawo navambeki ndizvo zviri kuedza kuitwawo kwavari iko zvino?
Hongu vari kuzviona asi vanga vari kumboita nharo vachiti handiende, hakuna kwandinoenda nekuti handina chandakatadza, ndakaita zvese zvakatarwa, ndinofanira kupuwa mukana wekuti ndipedze chikamu changu chekutonga zvakanaka ndisina kusairirwa. Asi patasvika iko zvino tiri kunzwa kuti vanenge vazoona kuti kwanga kumakata, saka vazodududza vavakutaura kuti achiregai ndiende mune zvakanaka. Ndoshoko riri kubuda mune vanhu vari kutaura vari pedo navo.
Tine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri munyika yeSouth Africa, zvinosara zvimire papi mumaonero enyu neutungamiriri hwavaRamaphosa maererano nemamiririri avanoita tarisa basa ravo nemaonero avanoita matongerwo ezvenyika yeSouth Africa?
Pamanzira atino zviita tichiongorora tichitaurawo nevamwe, tinoona sekuti vaRamaphosa munhu ane akatipengenuka ane chiedza pane kuona nezve kudyidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika. Kureva gurumwandira revana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vanenge vakajekerwa kana vaRamaphosa vachinge vapinda panyanga, nekuti tinotarisira kuti vanogona kubatsira kuendesa mberi nyaya dzekuti vana veZimbabwe vagere muSouth Africa vapiwewo zvishandisiro nezvikwanisiro nemapepa akakwana.